vakuraone avo vanova kanzura weward 4 vakatita chikumbiro ichi nezuroma neri kukanzuri yemasvingo kuitira kuti izeye chikumbiro chekuti mugwagwa wehofmeyer uyo uri pakati peguta upiwe zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai. Vakuraone vanoti vakaona zvakakodzera kuisa chikumbiro ichi asi havasi kufara nedanho rekomiti yekanzuro inoona nezveutano nedzimba iyo inoda kukwidza nyaya iyi kudare remakurukota enyika.
Ndakaisa mushini yangu yekuti one of the busy streets, the second busiest street in Masvingo, inonzi Hofmeyer Street, ive iri renamed after Morgan Tsvangirai. Nekuti ndinodavira kuti mabasa akaita muno munyika anokodzera kuti aita chiporomekedzo rwakadaro. Saka musi wa8 May ndakaisa motion iyoyo mufukanzo, ndakaisa mukutaura noti muzvinyorwa. So ndokubva kanzo inoti wisdom ndobva yanditi iyo chendai mundonyora iri motion yenyu iye iriten. So ndakanyora motion yangu ndikaisa submita kukanzo. Saka nhasi motion iyoyo iri kugarwa pasi necommittee inonzi health housing committee. Kana yazopedza kugarwa pasi nhasi nehealth housing committee, motion ichaenda kukanzo kufukanzo iri kupeka kumwedzi unou.
Vakuraone vanoti mutemo weurban councils act chapter 29.15 unovapa simba rekutumidza migwagwa mazita pasina kuenda kudare remakurukota enyika. Nokudare vanoti inzira yemakanzura ari kupikisa anoda kuti zvisaite kana kuti zvinonoke. Sadzigara wekomiti iyi uye vari nhengo yezanupf vagashiya mundondo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vachataura kana yapedza kuzeyiwa musangano mukuru uchaitwa kupera kwemwedzi uno. Aka akasike kutanga nyaya yechikurukurwa mudare rekanzuru sezvo yakatsiriridza svondo rapera apo kanzuru yemasvingo yakaita musangano wayo mukuru wekuzeya zvakaitika muna Kubvumbi. Pakaitwa makakatano pakati penhengo dzezanupf nemdzt pakataurwa nyaya iyi kusvika nhengo dzekanzuru dzauyirana kuti chikumbiro ichi ngachiiswe pamberi pekanzuru zviri pamutemo. Izvi ndizvo dzakapa kuti vakurawo nevapinze nyaya iyi mudare zviri pamutemo nezuro manheru kubudikidza nekunyorera komiti yedzimba tsamba chikumbiro ichi kuitira kuti chikurukurwe nekanzuru pamusangano wayo mukuru. Muzare Cecilia Mundondo ndemumwe ari kutsigira makanzura ezanupf kuramba kuti mugwagwa uyu utumidze zita ravatsvangirai.
Zvakaitika nekuti magamba chaiwo chaiwo akagwa hondo munyika muno. Vana muzenda havana kutumidziwa marodhi, vana tongogara havana kutumidziwa marodhi. Saka vozotumidza tsvangirai sei tsvangirai? Asina kana kumboita purezidhendi, asina kana kumboita hondo nekuti akaita prime minista akada kuvafaitira mari dzavo zvikakona. Izvozvo hazviiti, kanzuro yemdc yakuda kuziva nhema.
Asi Muzare Jina Mutero vanoti danho rakatorwa navakuraone rakanaka nekuti vatsvangirai vakaita basa guru munyika rekurwira utongi hwejekerere nekodzero dzevanhu.
Ndinozoona zviri rit semugadziri wemasvingo, vanhu vemdc vari rit. Inofanira kunemewa after tsvangirai. Tsvangirai akauya nechange, akauya nedhemokrasi uyezve airwira kodzero dzevanhu, akawisa change muno muafrica uyezve ndiye munhu muno muafrica leader akawisa change inotoonekwa. Inofanira kunemewa after tsvangirai uye aihwina maelections, aihwina maelections asibirirwa kusvika vazomubvumidza ita prime minister.
Mukanzuro yemasvingo mune makanzura gumi, matanhatu ari emdc, mana ari ezanupf. Vakurawo nevanoti vanotarisira kuti kana zvaomisisa vanotarisira kupikisa pfungwa yekuendesa nyaya iyi kudare remakurukota vovhotera kuti ripedzerwe mukanzuro sezvo bato ravo rine makanzuro akawanda kudarika ezanupf.
Fukanzo ino ndo ichaitaridza kuti takundika ichaita budirira asi hazvitadzi. Ndinoona tichibudirira kuti siti iyoyo inzi Morgan Tsvangirai.
Nemhaka yemuchiti moona muchibudirira,
chinondisimbisa ndechekuti there is no reason wani kuti vanhu vavarambe kuita izvozvo nokuti masiti mazhinji akanenewa after vatungamiri vanga vashaka vakawanda. Chechipiri ndinoona sekuti vazhinji vacho vanonditsigira kuti tinge tichinemasiti kuti inzi yamoga nditsvangirai nekuti ndinomudaira kuti mukanzo yedu vazhinji ndeMDC. Naizvozvo handioni kana pane kanzuro yeMDC anogona kupukana naizvozvo.
Kana chikumbiro ichi chikabudirira, dhorobha remasvingo richaita guta rekutanga kuva nemugwagwa wakatumidzwa zita remutungamiri webato rinopikisa uye asina kurwa hondo yechimurenga. Asi Masvingo harisiro guta rega riri kuda kuti mugwagwa waro upiwe zita ravatsvangirai. Guta reHarare rakawirirana muna Kurume kuti guta iri ritumidze umwe mugwagwa zita ravatsvangirai mushure mechikumbiro chakaitwa navapita moyo kanzura vekusouth Aton. Izvi zvakaitika mwedzi wapera kwamutare uko kanzuro yeguta iro yakabvumiranawo kupa zita ravatsvangirai kune mumwe mugwagwa. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.